buri poti andawana nasi ino rasa kuti vatsigiri vemusangano wedu pamwezve nemaordinary voters vakwanisa kunge vachiendesa maobjections kumaoffices ezek kunyika yese mumaprovinsi mavari then mazhinji zhinji aizoendeswawo kuzek kuno kuHarare namba yange yatapiwa inoita kuti vanhu vanokwana 300,000 vakaita maobjections kuzek vachiramba birwa kwevhoti yavo ichibirwa kubva kuMDC Alliance ichiendeswa kuna Tokoza Rekupe uyo wavakaona paballot paper vakamuramba pamwe chete nemacandidates ake aakaisa. So zvinhu zvinotifadza zvikuru kuti mavhota pachavo vasumuka kuti vadefende vhoti yavo kuti amugone kuti muti takarara tichiri tiri pamidzara tisina kuvhota. Vamwe vakamuka kuma 4 AM kuti vavhote then munhu ongomuka achinzi MP uyo achisipo pakuiswa maMP kwakupe. Zvinonyarwadza chaizvo ndide kuti maMP akuiswa kuparliament maMP akanga ari pamaballot paper achimirira pati yainzi MDCT yaikuvidza neMDC Alliance vakarambwa nevanhu. Vanhu vakaiona MDCT iri paballot paper vakairamba vakada vashamisa.
Vatsigiri venyu kusanganisirawo veruzhinji vari muZimbabwe vangadawo kuziva kuti zvamaunganidza magwaro enyunyuto aya muchiaendesa kumahofisi ezek muchaita sei? Ndapi mamatano amuchatora?
Iripo ndeyekuti tese tiri kuziva kuti vamunangagwa vari kuda kuparadza bato rinonzi MDC bati bato iri ari pala nekukurikidza kwamuri kuona vanhu vachiramba vachisumuka vachiisa maobjections. So pamutemo vanhu vane kodzero yekuisa maobjections kana futi yavo ichinge yakupiwa sezvaitika ipapo. So taakumirira kuti zeki iongorore maobjections yozoburitsa ichitiudza kuti ichati chii nenyaya yataurwa nevanhu vanovhota vanhu vanovendiwa vakavhotera vanhu vava ari kupisa muparamende. Kana zeki ichinge yazotaura tichazotora makutano mamwe kumberi uku kuti tione kuti nyaya yacho yagadziriswa. Saka isu semusangano tiri kugadzirisa nyaya iyi kaviri tiri kuenda kumakoti but tiri kutaurawo nevanhu kuti vanhu varatidzire kunyunyuta kwavo vachiexercisa constitutional right yavo iri musection 59 yekuratidzira nekuti zviri pamutemo handi kutsudza vatungamiriri vavanoda. So vhoti kana yavhotwa ngai respecto ndozvatiri kuda.
Munoona here zeki ichikupai nzeve dzayo paurongwa hwenyu uhwu tichitarisa kuti izvo zeki iri kutevera mutongo wesupreme court uyo unenge usiri kucherechedza MDC Alliance?
Zeki haina mutemo wainoteverera. Dai zeki akaiteverera mutemo achamisa vangadai vari kuseta usinazo. Saka tinozviziva zviri kuti zeki ibato rinoshandiswa navamunanga kuvhiga maelection tinozviziva bati apa tiri kutevedza mutemo wenyika. Mutemo wenyika unoti bato rakakwikwidza ibato rinonzi MDC Alliance. So kana rakurisirwa vanhu varo muparamendi bato iroro rine kodzero rekuti riite maobjections sebato ini vanhu vakavhota vane kodzero yekuti vaise kunyuta kwavo zeki. So zeki kana iri bato rakaiswa pamusana pekonstitution yemuzimbabwe inofanira kuti iteerere zvikutaurwa nevanhu. So iyi tiri kuzviisa mumaoko mezeki kuti zeki ichateerera vanhu vezimbabwe here kana kuti vamunangavo. So ndo asi yatakamirira kuti zeki kana yaona maobjections yakadai ari kuteerera vanhu here kana kuti vamunangavo.
Pane matanhiro amuri kutora sebato kuti munge muchitaura nezeki kunze kwemabhara aya asainwa nevanhu?
Pane zvino isu sebato takanyora tsamba tichivaudza kuti havakwanisi kuti vabudise maMP edu akasarudzwa through nomination court. Takamirira kuti zek ipindure tsamba yedu isusu yatakanyora seMDC Alliance. Then iyi zvaitwa nemavhota ikodzero yavo vakazvimirira sevanhu vakasarudza vanhu. So iyoyo process iri separate yatinenge takangomirira kuti tione kuti zek ichafamba sei. But isu sebato takavanyorera tikavapa mazita atakasubmita 2018 kuti aya mazita ndo evanhu vakasadzwa nevanhu ndo anofanira kudzokera.